Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America, uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nhasi uri musi wesvondo kurume 9/2014 munotibata pa 909 am pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kilohertz pa shortwave munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiteyo zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Chikwata cheIMF chinotarisirwa kushanyira Zimbabwe kunoongorora chirongwa cheStaff Monitoring Program. Mapurisa kuchitungwiza anonyima sangano rechitungwiza Residence Trust mvumo yekufora vachiratidzira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Chikwata cheInternational Monetary Fund kana kuti IMF chiri kutarisirwa kupinda munyika nemusi wechitatu kuti chiongorore kubudirira kweZimbabwe muchirongwa cheStaff Monitoring Program. Mukuru anomirira World Bank muZimbabwe munyaya dzeupfumi, Amai Nadia Pifareti, vakati chikwata ichi chichange chiri chiongorora chirongwa chakatangwa nebhanga repasi rose iri chekuedza kumutsiridza upfumi hwenyika uye chakatambirwa mugore ra2013. Zimbabwe iri kuedzawo zvakare kumutsiridza ukama nenyika dzekumawirira senzira yekuisa upenyu muurongwa hwekumutsiridzwa kwaupfumi hwenyika. Sandra Nyaira weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Tingati zvingavafadza ndezvekuti hurumende iri kuendera mberi nechirongwa chavakatanga seStaff Monitoring Program. Staff Monitoring Program iyi tikatarisa tiona kuti yaane makore maviri nekuti naudzirei yatanga. Saka ndoona kuti IMF ingangofara nokuda kweizvozvo. Tingangovagumbura mbidhana ndechekuti hurumende iri kuti iri kuda kuzokwidza mihoro yevashandi vehurumende. Tisarika kuona kuti upfumi hwedu hausoneka kufamba zvakanaka. Zvinhu zvinozokwanisa kushungurudza upfumi hwedu nechepamberi apa kuti panenge pasina mari yachona yekuita izvozvo.
Saka ndezvipi zvingaitwa pari zvino mukati mechirongwa ichochi pakati pehurumende neIMF kuti Zimbabwe inge ichiramba iri pamari dzairi kupa vashandiko? Zvino chii chingaitwa kuti panga pachiwanikwa yatingati pachirungu balance?
Pane zvinhu zviviri zvingangoitika. Ndezvekuti hurumende iedze kupfudza upfumi kubudikidza nekutatamura zvingaitwa kana kuti zviri kuitika muupfumi kuti mari yakawanda inge ichiuya kuhurumende. Chimwewo chatadzina vatina mata havakwanisi kuita ndechekuti vamwe vanhu vashandi vehurumende vange vachikwanisa kuti vasiye mabasa. Tinotozwisisawo kuti kuri kuti taregera kuti vashandi vasiye mabasa. Kune atinoti maghost workers. Kodziya yakabuda ichiti kune maghost workers akawanda achiri kuwanikwa papayroll yehurumende. Sadai kuri kuti hurumende yakwanisa kubvisa maghost workers iwavo, haina vainodzinga basa asi inenge yakwanisa kuti itsikise mari dzairi kushandisa pakubhadhara vashandi, uye inenge yakwanisawo kuzotiwedzerei vashandi mari.
Tiri kunzwa kuti iyo IMF iri kutarisira kunge ichiseta aya atingati matageti pavachauya kumusangano iwoyo vachaita neZimbabwe. Ndeapi matageti mamwe matsva mungafunga kuti vangadaro vari kunge vachipanana?
Tiripo IMF iri kuongorora kuti muri kutevedza here zvamakasi ndo zvamuchaita. Apo neapo inopawo haya kuti dai madai dai madai ari mazano. Asi iyo inenge ichida kuongorora kuti ine zvamakataura kuti ndo zvamuchaita. Muri kukwanisa kuzviita here? Kana pane dambudziko inenge da kuzviita kuti dambudziko riri kubva nechepapo kuti mutadze kunyatsa kuendera mberi nezvinhu zvamamakawirirana kuti ndo zvamuchaita. Saka programming ndeyekuda kungotovaenda kuona kuti imi muri kukwanisa kutedza zviga zvamakazvisungira here inini kana kuti pane matambudziko amuri kusangana nawo.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vanoshanda nesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development vari parunare muHarare vachitaura naSandra Nyaira weStudio 7. Mapurisa mumusha wechitungwiza anonzi svondo rapera akanyima mvumo sangano revagari rechitungwiza Residence Trust yekuti rifore mumigwagwa richinosiya magwaro ezvinyunyuto kumahofisi ekanzuro yechitungwiza pamwe nemahofisi ekambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution. Vanoona nezvezvirongwa musangano revagari iri vamavelas Kumalo vanoti mapurisa akavapa zvikonzero zvisina musoro pakuvanyima kwavakaita mvumo ivo vakakumbira mvumo kumapurisa mwedzi wapera. Ngatinzwei huri kure yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Takanyorera mapurisa musi wa26 wemwedzi wapera tichikumbirawo kuti tiite mvumo yekuratidzira tichifamba tinoisa petisheni yedu kukanzuro nekuzvesa, asi mapurisa akatiudza kuti havakwanisi kunge vachitipa mvumo iyi.
Zvikonzero zvipi zvakapiwa nemapurisa zvokuti vakunyimei mvumo iyi? Tichiona kuti makava makumbira paine nguva.
Chikonzero chavo chekutanga vanoti ivo havana mapurisa anokwana pari zvino kuti anga achitibatsira kuita chiito ichi. Asi tipeta kumbira mapurisa anokwana kuita 10 chete, uye taratidza kuti tine kodzero nekukwanisa kuti tivabhadhare mapurisa ivavo 10 nekuti vaiti vanotibhadharisa. Chechipiri vanoti ivo vakawana runyerekupe rwekuti tingangowanikwa chiitiko chedu chichipindirwa nevamwe vane chekuita nezvematongerwo enyika vari kuda kukonzera mhirizhonga. Ndo zvikonzero zviviri zvavakatipa.
Vanhu vaida kupinda mumugwagwa vachiratidzira vainge vakawanda zvakadii?
Vanhu vaida kupinda mumugwagwa ava vanhu vainge vakawanda vaisvika 500.
Saka mune mamwe matanho hamuchatora here mushure mechiitiko ichi?
Hongu, tine matanho atiuda kuti titore. Tambenge tiri musangano matabvumirana kuti titore danho rekukwidza nenyaya yedu kudare, nokuti mubumbiro redu idzva remutemo rakabuda gore rakapera atsikamu sesectioni 59 tinoona kuti munhu wese ane kodzero yekuratidzira nekunopa nyunyuto achisiya gwaro renyunyuto petisheni. Zvichiitwa izvi zviri murunyararo. Saka tinoda kuti tiende kudare repamusoro redzimhosva ritibatsire pakuti tiwane dzero dzedu idzi dzatinofunga kuti dzakatyorwa nemapurisa.
Zvii zvamainyunyuta nazvo kukanzuro yechitungwiza nekambani yemagetsi?
Nyaya yekutanga tainyunyuta kuti service delivery kana kuti kubatwa kwemabasa evo ruzhinji nekanzuro hakusi kunyatsofamba mugwara rinotigutsa. Kunyanya-nyanya takatarisa nenyaya yemvura iyo yatinopiwa nekanzuro ichibuda pamapombi haizi kuwanikwa panguva ino. Takatarisana nenyaya yekutakurwa kwedini haazi kunyatsotakurwa zvakanaka nekunoraswa kwemarara panzvimbo dzakakodzera. Zvakarewo nyaya yekuchengetedzwa kwetsvina kana kuti masuweji ndo nyunyuto yataiva nayo kukanzuro. Zvakare kuzvesa taive nenyunyuto yekuti magetsi edu ari kunyanya kudzimwa-dzimwa zvisina yatingati notice kuvagari.
Vanga vari vanoona nezvezvirongwa musangano rechitungwiza Residence Trust vamavelas Kumalo vari parunare muchitungwiza. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Yasvika nguva yekuti tichikuendesai kuna Blessing Zulu weStudio 7 muchirongwa chaanotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo mungave muZimbabwe kana wokunze kwenyika.
tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Dickson Majaha vanogara iwo kwamutasa kumanikalenduko. Mukoma Dickson mumwe wevechidiki vakakwanisa kuti vange vachiwana rubatsiro kubva muhomwe yakaumbwa nehurumende kubatsira vechidiki kana kuti iya inonzi Youth Fund. Tinokutambira nemufaro pastudio 7 vamajaha.
Tinotenda tinokutambira nemufaro kumabhizi nevatereri vose.
Mukoma Dickson, vanhu vakawanda vanosimboti zvinonetsa kuti unge uchikwanisa kuwana chikwereti ichochi kubva kuhomwe yevechidiki iyoyi kana kuti Youth Fund. Imi makazvikwanisa sei?
Hoku mukoma Blessing, chikwereti chinoti netseiwo kuti hachingobudi ipapo ipapo. Nokuda kwekuti pane urongwa hunoitwa nemabhengi, chinobuda kubudikidza nemabhengi. Saka pane urongwa hunoita, chekutanga unonyora proposal yako. Yongorowa kuzi yakamira zvakanaka here. Yamira zvakanaka inoendesa kuhead office woita futi ongororo yavanoita. Saka izvi zvinogona kutora 3 months to 4 months kuongororo yacho. Vapedza izvozvo vanozouya vachiona project yako physically kwaunonga uchigara zvaunonga uchida kuita. Then kana vaona zvaunonga uchida kuita vagutsika nazvo vanoita recommendation kuti ungochibatsirwa kuti uone loan. Then ndipo unozoendawo pawaiting list yevanhu vanonga vachida kubatsirwa. Saka naenda pawaiting list ipapo ndipo panozouya mari yako. Unonga watovhura akaunti yako yebhengi unonga achisvikira mari. Saka seurongwa urongwa unotorongwa nenhoroondo ndatsanangura zvino zvinotorongwa kuti zvinge zvichigadza nekuti kuna kuino maapplications akawanda anonga achiitwa uyewo maofficers anonga achifambira anonga dzimwe nguva anonga ari mashoma emabhengi nokuda kwekuti mabhengi vanewo mabasa akawanda vanoita. Saka vamiri izvozvo chete. Saka ndozvinozvo kuti zvinhu zvakadai zvinge zvichitorawo nguva.
Ngati tariseiwo imi zvamakaita maida mari uye makazopedzisira mawana mari akawanda zvakadii?
Ini ndakanyorera chirongwa ndine project ndaiita project yekupfuya mombe kukodza mombe inonzi beef pen fattening. Saka ndakanga ndanyorera paurongwa hwangu wemari ndakanga ndichida kuti ndionewo mari inosvikawo pa6000 asi maximum yekubhengi 5000 saka ndakanga ndanyorerawo 5000 iyoyo. Chiti ndichagonawo kuzoonawo mari imwe neyandinogona kuzotsvagiridzawo kuti ndinge ndichizotutsira muprojekti yangu. Asi mari yandakazowanawo kubhengi ndakawana iri 1200. Pa1200 ipapo pakazobvawo mari dzimwe dzinoendawo kumitero yayo yemabhengi ndikazosara ndaane 1150. Saka ndo mari yandakazowanawo. Vekubhengi vakanga vachiti mari yakawandirwawo nevanhu vakuda kuti vangu vachibatsirwa. Saka vangu vachiti vari kungobatsirawo mari kungoti kadiki kadiki kuti vanhu vakawanda vangu vachizongobatsirika navo. Iya ndangotiwo zvandawanawo mari kwakungochiti ndakatoiwana muna January gore rino ndokuchitanga kutiwo project yangu yandiri kuita iyoyo. Ndichitarisa kuti project iyoyo ndichazoti ichakurawo nepadiki pandakawanapo seed money yandakawana iyoyo.
Makakwanisa kutenga mombe ngani nemari?
Ndakakwanisa kutengawo mombe mbiri. Saka ndio zvandiri kukudza. Uyewo ndakazotsvagawo mari dzimwe zvandakatsvagawo pandakazombaonawo mabasa ematembarari. Ndikatirega ndiite futi zvokupfuya huku kuti ndinge chizobhusta mari yangu nekuti ndinge chizosvikawo pandiri kuda chaipo.
Munonge muchidzosera marii pamwedzi uye kwenguva yakareba zvakadii?
Mari inodzosa iri 10%. Mari yekubhengi inongoita interest ye 10%. Zvira kuti pamari yandakatora inini vanoisawo 10% paye 1.2. Saka inini pakudzokisira kwandinoita ndinodzosera after 4 months. Saka ndinotanga kudzosera muna April chidzosa $110 inova iri mari ine interest yakati nakei chaizvo kuidzosawo kubhengi.
Asi muri kupawo kurudziro yakadii kune vamwe vechidiki vari kugunun'una kuti zvinhu hazvisi kunyatsofamba zvakanaka?
Kurudziro yandinopawo kune vechidiki ndechekuti vasaure mozo nokuda kwekuti zvinhu zvino zvinotitorewo nguva. Ini ndakatanga kuapplyawo zvemaloanism muna 2002 asi ndaingokundikana mumwe mati mari dzainge dzisimo maprojekt aimbobudirira mari dzisinge dzisiko. Saka ndakazongowanawo mukana gore ino. Saka ndinongokurudzira kuti vechidiki vaite mwoyo murefu. Chimwe chandinokurudzira ndechekuti vanyatse kuongorora maprojekt anonyatsa kuoneka kuti anodzosera mari nokuti vemabhengi vari vanhu vari mumabhizinesi vemari. Saka vanongo vachida kuona kuti project yavaita iyi iproject inounza mari here.
Aiwa, tinokutendai mukoma Dickson nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinotenda chaizvo nekunipawo mukana wekuti ndinge ndichipindawo muchirongwa chenyu.
Manga makateerera kubva kuna mukoma Dickson Majaha. Vanova muhove yechidiki vakakwanisa kuona mari kubva kuhomwe yevechidiki kana kuti Youth Fund. Vateereri, musakanganwa kuteerera chirongwa chedu svondo rinouya. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Nekufarira mumhanzi unobva kuZimbabwe, imwe muri inogara kuAnchorage kuAlaska muno muAmerica, yakabura vhidhiyo yemumhanzi wembira nemarimba wakaridzwa nevaimbi vekuZimbabwe vakasiyana-siyana vanosanganisira Mushakabvu, Dumisani Marayire nevamwe. VaDouglas Epps nemudzimai wavo amai Laurel Epps vanoti vakaumba vhidhiyo iyi iyo inonzi Soul Resonance mushure mekunakidzwa nemhando yemumhanzi wembira nemarimba uye kuonawo zvimwe zvisvarwa zvekuNorth America zvichitambira mumhanzi uyu.
I have listened to all kinds of different music, but this one affected me very deeply. You know, I'd never considered myself a musician, but I was very drawn into this music, and so our friend told me, the music affects you that much, why don't you try playing it? And so it took me a while to get up the courage to do that. So eventually I did, and I became very infatuated by the music. So I was never very interested in playing any other music but this one. So that is how I got involved in this.
Amai Laurel vanotiwo kunyange hazvo vasina kuwana mukana wekusangana naMushakabvu Dumi Marayire kana wokushanyira Zimbabwe, vakabatsirwa zvikuru kuruka vhidhiyo yavo iyi nevamwe vananyanduri vanosanganisira Mushakabvu vaAlport Mushanga avo vakashaya muna 2012 pamwe navatendai Muparutsa avo vari muAmerica nevamwe vavaisangana navo mumagungano eZimfest.
We have just met many wonderful Zimbabweans here in the United States that have been fortunate enough to travel over here for our annual Zimbabwean festivals that are now happening all over the United States.
Video iyi iyo iri kutengeswawo inoratidza nhoroondo yaDumisani Marayire achiri kuchikoro chekwanengoma muHarare kumakore ekuma 1950 ne1960 kusvika auya kuno kuAmerica kuchikoro cheUniversity of Washington muna 1969.
Kurima, 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 kurima. Kushanda kusimudzira upenyu hwedu. Kurima, 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 kurima. Kushanda kusimudzira upenyu hwedu.
Kurima mumanzi wachioniso Marayire uchibva kwamuri kushuya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Chikwata cheIMF chinotarisirwa kushanyira Zimbabwe kunoongorora chirongwa cheStaff Monitoring Program. Mapurisa anonyima sangano rechitungwiza Residence Trust mvumo yekufora izvo zvoita kuti sangano iri rido kukwira kumatare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kune avo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, teererai paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mwina Sandra Nyaira.